Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri gunyana 17 2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tenda kuti makwanisa kwa nesu mchirongwa chedu chanase. Ini ndini jonga kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvinezviri mchirongwa chedu chanase. Hurumende inoburitsa mashoko pamusoro pekupambwa kwevakafano bata chigaro chemutungamiri wesangano reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Peter Magombei.
Hurumende yeZimbabwe iri kuporonga haisi kugona kupata zvakanaka nyaya dzekupambwa kwevanhu kunyika dziri kuramba dzichiitika.
Nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu dzinoti hurumende inofanirwa kuferefeta zvakadzama kana pachinge papambwa munhu zvisinei kuti ndiani kana kuti ndewebato ripi. Nhumwa yeUnited Nations yakakosha zvikuru munyaya dzekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu yoshanyira Zimbabwe kwemazuva gumi. Indiwe mimwe emisoro inawo dzedu dzanhasi ichibva kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC. Nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu dzinoti hurumende inofanirwa kuferefeta zvakadzama kana pachinge papambwa munhu zvisinei kuti ndiani kana kuti ndewebato ripi. Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica Vadiwa Mavhinga vanoti ibasa rehurumende rekuona kuti kodzero dzemunhu wese dzachengetedzwa. Mashoko ava Mavhinga anotevera mashoko egurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vasibusiso mwoyo ekuti kupambwa kwevanhu kunogona kunge kuri kuitwa nevamwe vanhu vasiri muhurumende vaine chinangwa chekusvibisa zita renyika. Asi vaMavhinga vaudza reichoto weStudio 7 kuti ibasa rehurumende kuona kuti vari kupamba vanhu ndivanani uye kuona kuti vanhu ivava vasungwa.
Hurumende yeZimbabwe iri kuporonga haisi kugona kupata zvakanaka nyaya dzekupambwa kwevanhu munyika dziri kuramba dzichiitika nekuti chekutanga iko zvino kubva gore richitanga vanhu vava kutosvika 50 vakapambwa, vakarohwa, vakakuvadzwa zvinozivikanwa, asi hapana kana munhu mumwe chete zvake ati asungwa. Ndochekutanga chepiri ndechekuti pane munongedzo unoita sekuti vanhu vari kuzviita vari kupamba vanogona kuti vachishanda nehurumende nekuti chekutanga vanenge vaine pfuti dzehondo my AK-47 chitaura nevamwe vakabvupambwa kusanganisira vatatenda mumbeyarara, uyezve vanenge vachirova vanhu vachivati sei muchida kumukira hurumende kana kuti tinoda kuti tikudzivisei kumukira hurumende. Chetatu ndechekuti sei vasiri kusungwa zvoita sekuti vane rimwero nehurumende.
Zvii zvinofanirwa kunge zvichiitwa nehurumende vaMavhinga panguva yakadai panenge papambwa vanhu?
Chekutanga ndechekuti zvese zvinoitwa zvinofanira kuitwa nechimbi chimbi. Zvaifanira kutora magweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights kuti aende kudare redzimhosva reHigh Court kuti vakumbire kuti hurumende imanikidzwe kutsvaka vaMagombei kana kuti munhu apambwe kuti awanikwe nechimbi chimbi. Kana munhu achinge apambwa, nguva inokosha. Kana nguva ikaramba ichireba asina kuwanikwa, zvinoreva kuti upenyu hwake hunenge hwava munjodzi. Mapurisa anofanira kuti akurumidze kufamba chaizvo chaizvo. Iko zvino tinoziva kuti chiremba Peter Magombei paasati apambwa akatumirwa message panharembozha yake, pane nhamba dziri kuonekwa dzekuEconet achiudzwa kunzi tava kuzokuvinga, regedza zvauri kuita. Kusei mapurisa asati avheneka nekutatsvakurudza kuti namba iyoyo ndeyani. Veekoneti ngavataure kuti namba iyoyo ndeyani, ndiani ari kuita basa rakadai, anofanira kunge achizivikanwa. Vanhu vari kufamba vanhu vari muZimbabwe vari kuramba vachitevera vanhu vanotozivikanwa, ngavasungwe. Hurumende ngaitungamire basa iroro.
Kune mashoko ari kubva kuhurumende vamavhinga ekuti izvo kunogonawo kune vamwe vanhu vasiri hurumende vanogona kunge vachipamba vanhu ava senzira yekusvibisa zita rehurumende yavamunangagwa. Munatambira sei mashoko aya?
Mashoko akaputsa haasi iwo, nekuti vehurumende ava vafanira kutaura kumhanya kunongedza kuzi kuti aiwa haisi hurumende kana kuti dzingana kana kuti kuruguruka kuri nevamwe, vasina kupa mapurisa mukana wekuita basa. Kana kuri kunzi ichokwadi kuti kungave nevamwe vanhu vari kuzviita, kuone mhaka yei mapurisa akapeta maoko? Sei pasina kana munhu mumwe chete zvake akasungwa kubva gore rechitanga nyaya dzekufamba vanhu dzichitekeshera? Nemhaka yei vanhu vari kufamba vanhu ava vachivarumbira kuti muri kuda kupandukira hurumende yavamunangagwa? Ko ndiani asinei nehurumende yavamunangagwa anoda kuti adzivise vanenge vachishoropodza hurumende yavamunangagwa? Sezvo takaona pana muzvare samanga kureya anonzi Gonyeti anoita zvekusetsa vanhu achinomba hurumende, kana kuti pana vatatecha mumbeyarara vakanga vachinzi vari kuedza kuunganidza vanhu kuti vamukire hurumende, kana kuti iko zvino pana vapita Magombei vanga vachinzi ndivo chiremba vari kutungamirira machiremba ese kuti aramwe mabasa nekuti mari ishoma.
Pane matanho here angatorwe nevanhuwo zvavo kutorera kuhurumende kana kumapurisa nepamusana pekupambwa kwevanhu ava kusiri kuferefetwa?
Hongu kwazvo kwazvo, vana veZimbabwe tinofanira kuti tisimuke nezvi rimwe chete tichitaura. Mumwe nemumwe paanogona napo makurukota atiinawo, vana SDMoyo, vana vamunangagwa, vana vachinamasa, vana vaziyambe ziyambe nevamwe, vese vane hama dzemo muZimbabwe vanotaurayo kutisapota. Regai hurumende ngairege tsika yekuti vanhu vapagwe yakatarisa kana kuti yakatarisa kurutivi. Bumbiro remutemo renyika rinotaura pachena kuti vanhu vanofanira kuchengetedzwa, ndochekutanga basa guru rehurumende yavamunangagwa.
Vanga vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, vadeva mavhinga vachitaura vari parunare kuCambridge kuBritain naRichoto weStudio 7. Zvichakadaro, dare remakurukota razeya nyaya yekupambwa kwachiremba Dr. Peter Magombei. Hurumende inonzi yabuda nechisungo chekuti vamagombei vatsvagwe nemapazi ose ehurumende. Godwin Manguza anotipa nyaya iyi.
Izvi zvaziviswa nevakasanobata chinzvimbo chegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vakazembe-kazembe. Avo vati vese vane chavanoziva nenyaya iyi vanofanira kuenda nehumbowo kumapurisa. Izvi zvatsinirwa negurukota rinoona nezvevasori vaOwen Ncube, avo vati hurumende inoshushikana kuti nyaya yekuti vanhu vanonzi vapambwa inoitika panenge pave kuda kuitwa misangano yakakosha. Gurukota rezvedzidzo yeprimary nesekondari muzvinafundo Paul Mavhima vati vanhu vanofanira kupa hurumende nguva yekuita ongororo, vachiti pari zvino zvave kuita sekuti hurumende inoziva kuti Dr. Magombei vari kupi. Vana chiremba kubva kuzvipatara zvese munyika vave kuramwa mabasa vachiti Dr. Magombei ngavadzorwe vasati vadzokera kumabasa. Gurukota rezveutano Dr. Obadhaya Moyo vati vanoshushikana zvikuru kuti vashandi vave vashoma muzvipatara, uye vati vave kubatsirwa nemapurisa nemasoja.
Muzvipatara iye zvine izvi tine vashandi vashoma, asi takumbira kuti vemauto, mauniformed forces, vepolisi, vekuprisons vauye vatibatsire muzvipatara zvedu. Saka ndivo vari kutibatsira nguva ino, ende tinotendawo kune vamwe machiremba vashoma vanga vasarawo vachingobatsira. Saka tinovakudza, tinoramba vachingokurudzira kuti varambe vachingobatsira vanga varimo, vanga vagara vauya kubasa ikoko. Saka hapana chakaita.
Zvichakadai, dare remakurukota rawedzera mari dzinotambirwa nevashandi vemuZimbabwe richiti vanhu vanofanira kubhadhara vashandi ava mari dzinoenderana nemamiriro aita zvinhu munyika. Mari yemushandi wemumba yepasi pasi yave $150,000 emadhora. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Nomwa ya United Nations ya kakosha zhukuru mwenye adze kuchengetezi kwa kukodzuru zevanu kana kuti Special Rapporteur on Rights to Freedom and Peaceful Assembly ba Clement Nyalesotsi Voliwe varu kutarisuruwa munyika nasi murwendo rwemazuva gumi. Wavole vanu tarisuruwa kusangana neva miriri wa hurumende vemasangana akazvimirira pamwe nevemapato ezvematongerwo enyika vachinzwa matambudziko ari kusanganikwa navo pamusoro penyaya dzekodzero dzevanhu. Mumazuva gumi avachange vari muZimbabwe vachatarisirwawo kushanyira Ulawayo, Mutare pamwe nekuminda yemangoda kwamarange. Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu Resume Rights vaOK Machisa vanoti vanotenda zvikuru nekubvumidzwa kwakaitwa nhumwa iyi munyika nehurumende, asi vachiti yauya nguva yakaipa, iyo nguva iri kutyorwa kodzero dzevanhu vari kupambwa vachishungurudzwa. Ngatinzwe hurukuru yataita navamachisa pamusoro penyaya iyi.
Chokutanga, ndinotenda hurumende yeZimbabwe nekubvumidza kuuya kwakuchirungu vanoti Special Rapporteur and EAUU. Munhu akatikoshera zvikuru mukodzero dzevanhu muZimbabwe. Hazvigoni kuti munhu iyeye auye kana hurumende isina kubvuma. Kana nhume iyeyo yasvika, ine zvinhu zvakawanda zvaichaita. Inosangana nehurumende, inosangana nana Zimbabwe Human Rights Commission, yosanganawozve zvakafanana nesu isusu kumapato akazvimirira atingati non-governmental organizations kana kuti civil society. Chakakosha panguva ino ndechekuti tipembedze kuuya kwa Special Rapporteur, nokuti ndo patichawana mukana wekumutaurira isu civil society mapato akazvimirira oga kuti nhunha dzedu dzatinadzo muZimbabwe dzakamira sei. Ndine hurombo kuti ari kugamuchirwa nenguva yatiri kushushikana nekushayikwa kweumwe wemadoctors edu anove ndiye president weZimbabwe Hospital Doctors Association vasati vawanikwa up to now. Saka izvozvo izvo ndo zvimwe zvezvinhu zvichaita kuti ivo vaclaim of the lay vazonyatsoona kuti mahuman rights muZimbabwe kana kuti kodzero dzevanhu muZimbabwe pavanenge vachida kutaura nhunha dzavo, pavanenge vachida kusangana nevamwe vanhu vachiassociata nevamwe vanhu zvinomborevei. Tinoona kuti mazuva ano maobjections iyaya ari kutaurwa nezvavo ane chikuita nekuti vanhu vanenge vazama kutaura kuti izvi zvatiri kusangana nazvo muzuva roga roga zvine dambudziko neraramo yedu. Totarisa kuti masungirwo ari kuita futi vanhu muZimbabwe zvinokeretedza kana zvinoratidza kuti pane kugunun'una kunenge kuchiita vanhu kuti hatisi kukwanisa kutaura kana kuti hatisi kukwanisa kuungana kuti tiratidzire nhunha dzedu dzatinadzo isu sevana veZimbabwe.
Asika vaMachisa, tinoona kuti kune vamwe vaisimbouya muZimbabwe vachiuya vachiongorora zvinhu zvakafanana naizvozvo kuti kodzero dzevanhu dziri kuteverwa here, vachibudawo nezvisungo zvavaipa kana marecommendations kuhurumende. Pane chakashanduka here?
Tisatarisire pasi zvinyorwa nezvinenge zvabuda muongororo inenge yaitwa nevanhu vanenge vapinda munyika yedu vachizopedzisira vataura kuti zvataona zvakamira sei. Tisazvitarisire pasi, nokuti Zimbabwe hairarami iri yoga. Zimbabwe inorarama nedzimwe nyika. Kana ongororo iyi yaenda pajekerere tomboti kuUnited Nations, vanopenengura vachitarisa kuti zvii zvatingaite kuti tibatsire Zimbabwe. Saka hurumende kanoyambirwa neUnited Nations kuti uku kwamakuinda kuite nokuti muchazoshayiwa zvakati zvikati zvikati zvikati. Zvinoita kuti ivo vazive kuti kana tabata apa panopisa, kana tabata apa panopisa, ngatiregere. Zvakatikoshera izvozvo izvo semhuri yeZimbabwe.
Vanga vari mukuru wesangano reZim Rights vaOK Machisa vachitaura vari parunare neStudio 7. Apo nyika iri kuchema kushaya kwevaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Gabriel Mugabe, vamwe vanoti hapana chavarasikirwa nacho sezvo utongi hwavo vakasiya nyika iri mumatope uye panyanga dzamushore, ukuwo vamwe vachiti vakabatsirikana zvikuru panguva yevaMugabe vaive mutungamiri wenyika. Mutoro wedu wenhaulo Idamoyo anotipa nyaya iyi.
Mozare Mildred Mzanechita Mugari Mamtare avanoti kushaya kwa Mugabe kunorwadza kunyangwe hazvo vamwe vachichema nekuda kweutongi hwavo uhwo vanoti vaitonga nedemo.
Atarwadziwa senyika semunhu wedu wangari president munyika mwedu zvatirwadza hatina kufara ndizvo zvaitika tinongoti vamugabe zorurai murugare.
Wa Ernest Karipi, mumwe womugari wemamutare avo vanoti vakabatikana zvakanyanya nekushaya kuva mugabe.
Zvatirwadza kuti tasiiwa na former president munhu wakanga atungamirira nyika ino zvakanga zviri nani, asi pakuzokura kwanga akuita ruzhinji rwanga rwazosvikawo pakutambura neutongi hwavo ndizvinova zvakanga zvarwadza zvokuti vazhinji vanonga vakutovarangarira kunyanyanyanya younger generation nekukanganisa upenyu hwavo hwevana hwavanga vakuita pane kunatsa kwavanga vakamboita makore akanga apfuura akamboita zvakanaka. Asi semunhu wemuZimbabwe uye nehunhu hwedu tinongoratidzawo kurwadziwa kuti umwe wedu watisiya.
Mukomana wechidiki Lloyd Munguma wekudunhu remutasa anotiwo kushaya kwamugabe kunosuwisa sekungoshaya kwemunhu kusingafadzi zvisinei nekutadza kwaita.
Tiri kunzwa kurwadziwa nekushushikana nekufa kwaita vamugabe sechivanhu chedu tinoreeresa saka zviri kutirwadza semhuri yeZimbabwe.
Vajoki Mnyamande mumwe wevagari vemuguta reMutare. Vanyamande vanotiwo kushaya kwembuve mutungamiriri wenyika uku kunovarwadza pakuti vakasiya chigaro vasati vagadzirisa zvizhinji zvaitarisirwa nevanhu zvakaita senyaya dzezveupfumi magariro evanhu uye kuti ndiani achazenge ari panyanga kana ivo vasiya. Izvo zvakapa kuti vazobvutirwe masimba.
Matore andinotanga kuzviita chekutanga kuti nematambudziko kumhuri yeZimbabwe nekuti pachivanhu pedu munhu ashaika anofanirwa munhu wese kushuwa kushaika kwacho kunenge kwaitika munhu. Tichitorawo futi panhoroondo yeZimbabwe it will not be adequate without mentioning him.
Vaprospa Chapiwa Mutsiyami mumiriri wechikangadanga mvura mudare reparamende uye vari nhengo yeMDC inotungamirwa navanelson Chamisa. Vamutsiyami vanoti wafa wanaka.
Hongu nyika inotaura kauti wafa wanaka ani ndo zvinotaura nyika. Asi vamugabe takashanda nawo munyika munomu munhu wese unozviziva 37 years zvese zvakashanda kunaka kushata zvese vanhu vari kuzviona but wafa wanaka uyezve vamugabe umwe wedu muchivanhu chedu isusu tinoziva kuti munhu kana afa aradzikwapo zvakashata zvake munombonyarara momboita zverufu. Saka inini ndinoona kuti seumwe munhu wakabarwa mune vanhu mukati mwemandau hatikwanisi kureketa zvakashata takaningirana nemutumbi kana kureketa zvakawandisa takaningirana nemutumbi. Tinoti musharuko uyu wakashanda munyika munomu zvese zvaakashanda imwe munhu munoziva mashandiro aakaita nemaitiro aaita ndinoti mweya wake ngauzorore murugare uyezve ndichiona takaningira kufa kwake tichaona kuti nyika ichafambisa sei rufu rwake. Asi ndinoona kuti wafa wafa wanaka saka handina chekureketa chakanyanya ngenyaya yaRG Mugabe former president wenyika yeZimbabwe wakatungamirira Zimbabwe for 37 years. Zvinezvi ndo zveshe zvemunoona zvaakasiya nyamashi unowu zvese zvetinochema ndo zvese zvakasiya handingareketi zvakawanda.
Mumwe musigiri weZANUPF kuno kwamutare vaIsrael muchato vanoti kushaya kwamugabe kunorwadza sezvo vange vari munhu akashandira nyika ino kwenguva refu vasina chavaitya kutaura pamusoro pacho uye vari munhu akagovera ivhu kuvaridzi varo vanove vatema pamwe chete nekupa upfumi kuvatema. Vamugabe vakashaya musi wa6 mwedzi uno vari kunyika yeSingapore uko vange vari kurapwa urwere husinganyatsozivikanwa neveruzhinji uye hapasati pave nezuva rekuradzikwa kwavo. Ndakamirira Studio 7 Mamutare ndini Loida Moyo.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Thank you. mudzidzisi wezvemutemo muTunisia Vakais Saidi vari kutungamira musarudzo yemutungamiri wenyika. Iyi sarudzo yechipiri apo vanhu vari kuvhota zvakasununguka kubva muna 2011 pakaitwa maArab Spring. Vanhu vana vafa kuSenegal uye vanhu vatatu havasi kuzivikanwa kuti varipi, zvichitevera kunyura kwaita chikepe changa chakatakura vashanyi. Mutungamiri weSouth Africa Vatsiru Ramaphosa vawedzera nguva yekuisa mauto munzvimbo ine matsotsi ari kuuraya vanhu. Zvinonzi vanhu vanodarika zviuru zviviri vafa munzvimbo yeCape Flats. Dambudziko remari yebond note rinonzi riri kuramba richisunga munyika, izvo zvinonzi zvave kupa kuti veruzhinji vararame nekutenga mari iyi pamusika mutema vachishandisa RTGS. Nezuro, komiti yeparamende inoona nezvekushandiswa kwemari dzenyika kana kuti Public Accounts Committee yakanzwa kubva kumutevedzeri wagavhuna weRBZ vakupukile mulambo kuti sei mari yemusvo iri kuramba ichishayikwa mumabhanga asi ichiwanikwa chero nguva pamisika mitema. Komiti iyi inonzi yaidawo kuziva kuti sei mari itsva dzichangobva kudhindwa dziri kuwanikwa kune vanochinja mari zviri kunze kwemutemo kwete kumabhanga. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti kushomeka kwemari yebond note kunenge kuri kutowedzera kubva padzoswa mari yenyika muna chivabvu wegore rino, izvo vanoti zvakaderedza chivimbo muvanhu.
Kushomeka kwemari kuri kuramba kuchiita sekunge kuwedzera kubva zvata ita reintroduce Zimbabwe dollar muna June wegore rino. Iri kuwanikwa sezvamukutaura ku black market kwainenge ichitengeswa nemapremium epamusorosoro. Saka I think there's a lot of speculation in the economy. There's a lot of parallel market or black market activities are feeding the economy. One are going to extract the rents from the dealings. This is an activity in parallel market. So I'm not sure. The economy in Zimbabwe is highly informalized.
Dr. Chitambara, vanoti kushayikwa kwechivimbo ndiko kuri kuzoita kuti vanhu vasaendesa mari dzavo kumabhanga, zvinozoitawo kuti mabhanga ashaye mari dzekupa vanhu vanenge vachichengetedza mari dzavo ikoko.
Vazhinji vari kushaya confidence neformal financial system, formal financial sector. Ndosaka muri kuona kuti even mari akabuda kumabhanga haichadzoki futi kumabhanga, haisi kutenderera mari muekonomy. Mari zhinji dziri kuchengetwa mudzimba muvanhu, mainformal business, havasungwa vachizoendesa mari kumabhanga. Saka inyaya yeconfidence.
Mukuru weZimbabwe Commercial Farmers Union vaJeremiah Tevera vaudzawo Studio 7 parunhare kuti kushayikwa kwemari yemusvo kumabhanga kuri kuomesera varimi panguva iyo vari kugadzirira mwaka mutsva wekurima. Vatevera vati varimi vari kumanikidzwa kutenga zvikwanisiro zvavo nemari dziri pamusoro kana vachinge vachishandisa maRTGS pane kunge vachishandisa mabond note. Munyori mukuru werimwe sangano revashandi reZimbabwe Federation of Trade Unions, ZFTU, vaKenya Siamyarira, vanotiwo kushayikwa kwemari kumabhanga kwave kuomesera vashandi zvakanyanya sezvo vari kumanikidzwawo kutenga mabond note pamusika mutema kuti vakwanise kubhadhara kana kutenga zvimwe zvavanenge vachida zvinenge zvichitengeswa nebond note.
Vashandi muno vareduswa kuita manzende chaiwo mapepa, vaakunonga sose nemuromo pamusoro pemari yavo. Vashoma shoma vari kushanda ivavo. Hakuna macompanies kana any undertaking inosenzera mushandi munyika muno iri kubhadhara hard cash. Vari kubhadhara through RTGS yamataura iyoyo. RTGS kana waa kunosvika manje kunotenga kana chingave chingo kana chingave chi, inenge achisikawana mushandi akichajwa ne 3 times. Kana achitenga ne eco cash kana itwakaitwa percentage, kana achitenga ne cash chine chakareruko zviri nani. Saka mushandi anozosungirwa kuti apedza atambira kamari kake kashoma ikako, anosungirwa kunotenga ne eco cash. Eco cash yaakuita madiro ajodhina pakupega mapercentage avo. Zvinhu zvese izvi idambudziko rekuti hurumende through the Ministry of Finance vatadza kugadzirisa nyaya yecurrency.
Dr. Chitambara vanoti zvinonetsa kumisa musika mutema nekuti kazhinji unenge uine midzi muhurumende kana kumahofisi makuru enyika.
Regulation ye black market inotonetsa because kana chitonzi black market zvinotora kuti inenge iri underground economy. Saka makaunza ma regulations kazhinji zvaanongoita kuita drive black market further into the underground. Makaona the world over normally kutreka nekuaddressa nyaya yeblack market nema regulations kunonetsa. Ine chimwe chine chidriver nyaya idzodzidzi vanhu vanenge vari connected musystem vari connected kumabhanka vari connected politically.
Kunze kwekutenge pawanikwa nzira dzekumisa nadzo misika mitema pamwewo nekuvhara maburi anonzi ari kuburitsa mari itsva dziri kudhindwa kubhanga guru renyika Reserve Bank. Dambudziko rekushaikwa kwemari yemusho richaramba richiwanikwa munyika, izvo zvichaita kuti vakawanda varembe vachichema vachifa nenyota makumbo ari mumvura. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngatikurukurei chamunopakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye nemusi wechipiri china nechishanu. Nhasi tanga tiri kutarisa nyaya yekupambwa kwa Dr. Peter Magombei iyo yaita kuti vana chiremba vawanikwe vachiramwa mabasa. Tinonzwa kuti kuzvipatara zvakawanda munyika pari zvino hakuna vana chiremba kana vana mukoti vari kushanda vachiti ivo vari kuda kuti Dr. Peter Magombei vawanikwe.
Muri kutaura na Gift mazuva nanga ari kuBulawayo.
Ehe, kwakadii kuBulawayo?
KuBulawayo kuri nani hako kupisa. Ini ndarwadziwa ini ndiri kurwadziwa zvikuru nyaya yemadoctors. Nhasi chaiye kumpilo tashaya doctor anosetfire kuti munhu ashaika. Tashaikirwa nambuya vangu makusina around 4 o'clock kusvika kuma 10 pasina dokta anosetfire. Asi nyika inenge ichingonzani zvinhu zvakamira zvakanaka. Tiri kurwadziwa nezvinhu zvakaita so. On top of that, wopamba dokta just disappear like that. It's not fair.
Pamasvika kuchipatara hanzvadzi zvafamba sei?
Hakuna kana doctor. Munhu aka admit kune zero manheru just to admit hapana chakaitwa. Zvino ndobva ashaika makuseni kuchirwa zvinhu 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 ashaika. But panguva kuti pasetfaiwa nadoctor kuti ashaika. But chinorwadza ngechekuti hurumende they are saying things are okay. They are investigating.
Saka dai maiwana mukana wekutaura nehurumende maiti chii?
Ngavagadzirise zvunhu. Vanhuwo vane freedom of speech. And it, this thing yekutiretina vanhu vachisunga vanhu vachidisapisa vanhu haisi right.
Hallo tete mave.
Tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Justice Kachepa riri muHarare. Takutaurawo nenhau yekupambwa kwachiremba wedu uyu Dr. Peter. Zviri kuitika munyika medu tete zvinhu zvisingafadzi nekuti tikatarisa kuti yezvinozvi hama dzedu dziri muzvipatara dzaakutosiragura zvakanyanyisa nekuti ana mukoti havachadzikuenda kumabasa vachiti tikuda kuti chiremba adzoke. Saka unhu hwakadai munyika hauzi unhu hwakanaka nekuti vakuru vedu vacho vanenge vakangonyarara nhau dzacho dzinongorowa dzakadaro vanhu munyika. Saka tinenge tichikurudzirawo kuti dai vakuru vakuru sezvakaita vana AU ana European Union vambouya vambotibatsirawo kuti matambudziko atiri kusangana nayo angaterese.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Kwazwai, muri yeZimbabwe, ine ndine Mike Hove, ndinokoka kuti mpinde muchirongwa chedu chevechidiki che The Connection na 8pm. Nhasi muchirongwa tiri kutarisa kuchikorwa kuri kuitwa kodzero dzevanhu kuburikidza nokupambwa kuri kuitwa vanhu munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti +1 202 465 0318. Namba iyi zvekare +1 202 465 0318. Muri yeZimbabwe, ngatisanganei pachirongwa The Connection na 8pm. Bye bye.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Hurumende inoburitsa mashoko pamusoro pekupambwa kwevakafanira kubata chigaro chemutungamiri wesangano reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Peter Magombei. Nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu dzinoti hurumende inofanirwa kuferefeta zvakadzama kana pachinge papambwa munhu zvisinei kuti ndiani uye kuti ndewebato ripi. Tabataswa kumagume chirongwa chedu anokuoneka ii. Ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri mu Washington DC. Ndikusiyai mina Standekile Mhlanga.
Soku isika tisenda baku vi